Mhlangano wedu waenda zvakanaka chose. Hapana kana dzakatsatata wapira zvichemo zvedu, vakaresponda zvichemo zvedu zvakanaka. Of course, aungaresipondi zvinobuda ipapo. Asi nemashoko awo atitaurira, tafara nazvo zvikuru.
Mune chivimbo here chekuti zvinhu zvichagadziriswa nekuti zvimwe zvacho zvaane makoreka?
Yeah, of course. Nyika yedu, you see, on economy haina kunatsa kuti kwesere. Saka hatingati zvese zvinogadzirika asi zvishomazvo. Zvatinofunga kuti zvinogadzirwa like school fees, like health, mari zvokuti mahovhetenza arapiwe and so on. Izvozvo zvinogadziriswa because ndo zvinhu zvatate chichema kuti vana vaende kuchikoro, vakomberedzo vedu vaende kundorapiwa and so on. Saka dzo zvimwe zvacho zvichitora nguva kugadzirika, asi the main agenda yedu yanga iri yezvikoro nokutatsurana-tatsurana kwatatinga kumire zvokutatsurana bodo zvaari kuponda kuti aiwa ndazvizwa. Izvozvo zvose hauzvi zvinopera izvozvo.
Asika vamwe vari kuti zvamuri kuda izvi zvinoti netsei vachinotimba, vari kuti manyanya kutarisa zvevakarwa hondo chete, iyo nyika yese iri kumawere.
No. Hakuna kusikatariswi zvevanhu vakarwa hondo. If you ikoko kwauri kuAmerica, mawar veterans avo vakarwa Second World War neizvozvi vanoenda kune dzimwe nyika vachindorwa. Even wakaenda kuna Libya kundobatsira Libya kuti vauraye Kadhafi, vanongoti mavo veteran vanovabatsira. Hakuna chavasingapuhwi. Chinhu chinonzi wo veteran vanhu vanofanika kunatsa kuchiona. It's not only the country Zimbabwe chengetedza mavo veteran ayo, ana Namibia, ana South Africa, ana Mozambique and so on vari kuchengetedza mavo veterans avo. Nenzira idzodzi dzatiri kuti ngatichengetedzongonadzo.